personal growth ya jaido re online especially mu COVID-19 material seva dari primary secondary education not school there are zema online classes zvinoita kuti tidzirire kuparadzira kwemutatwana weCOVID-19 nekubatsirawo vadzidzi vedu vari kumaruwa nekuya kunonesa kuti kusvike masaisai eintaesikatini makesi acho ekuti vange vari pamasaisai saka zvinhu zvinorumbidzwa chaizvo ende tinondodawo kuti dai vamwe vatoteedzera izvozvi zvavaita veatuza
asi kavandoro vari kuchema kuti havasi kuwanawo rutsigiro rwehurumende kuti vange vachibatsirwa kuwana masaisai iwayo kubhadhara mari dzemasaisai nekubatsirawo vadzidzi vanenge vasina mukana yekuwana nharembozha dzekushandisa pamasaisai iwayo
urongwa ihwohwo huri kugara huripo hwekuvabatsira kuti vange vachibatsirikana pamasaisai ipapa tine vatiri kutaura navo vebazi reict rinova ndiro rimwe rakabata masaisai iyaya kuti akwanise kusvika kwese kumaruwa kuti uyezve ange achikwanisa kunge achitengeka saka tiri kuramba tichingotaura navo tokutoti zvichienderera mberi nekuti kwatakatarisana navo dzidzo nefundo risange rakutoitika pamasaisai
dambudziko rine vana vari kumaruwa vamwe havana mikana yekuti vange vachiwana nhare mbozha dzekushandisa zvii zvingaitwawo nebazi renyu
isusu bazi redu rinorekuedza kuzama kuti tobatsirana nevatinoti madevelopment partners edu vamwe vacho vakatombodistributa runhambe mbozha atinoti matablet chaiwo kune maruwa nekuya kusinganyanya kusvikika kuti vana vakwanise kudzidza vakashandisa marunhare mbozha yaya matablet anokwanisa kuita maonline lessons.